Ndakanga ndakanga ndakavata mumba musi wa 31 October 2008 ndobva vanhu vachindogogodza padzo ndobva ndabuda kanzi hapii mapurisa anjani njani ndikati manjomba mangu hamupindi ndobva ndatovhara dzondopiya ndokubva vapaza dhoriya yomukicheni ndokupinda varume 6 vari amdi neputi ndokutanda kusecha mumba mangu ndokusecha ndokutora mamembo angu neimwe yunifomu yandakabuda naye nekuti ndakambe ndiri mupurisa ndokubva tabuda ndopindiswa pamotikari dzavo nokuti vaingoti ukangorara mangwana kuseni wakutobiswa asi vana vangu vakatora 3 months vasinambondiwana
asi mairohwa here muri muusungwa umu
ndakarohwa kamwe chete kumount pleasant area kwakungoneswawo mune imwe imba inongovavo revenger house ndokuvata imomo mangwana acho ndokutanga kuitswa mapress ups ndinii vamwe vataiva navo vakadzi vatatu avakadzi vanga vasinganetswi nindiindainetswa ndapedza kusoma press ups zvikanzi watsva ive ende tokisa mudip series ndopindwa nenini dip series kunogara mudip series muyaumu chakaita laki ndechokuti rakaramba kuzovhara musoro wangu wakanga wakakwirira kupfuura chivharo saka ndagara kudaro vakandibisa ndokubva ndaindwa nenini bathroom ndokunovhurirwa mvura inopisa ndokupiswa kunhengo dzinobara vanhu dzikutsva kusuuka kwese uku